Zvabuda mushure memusangano waitwa muBulawayo nhasi masikati pakati peZimbabwe Electoral Commission ZEC nemapato ezvematongerwo enyika. Pamusangano uyu veZEC vaziisa kuti panotanga chikamu chakawedzerwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota musi wa10 Ndira, mudunhu reBulawayo muchange muine michina yekunyoresa mitanhatu chete ichange ichishandiswa kusvika panopera chikamu ichi musi wa8 kukadzi. Mukuru wezvesarudzo muBulawayo, amai Sokozile Kupe, vaudza Studio 7 kuti vachange vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira kunopiwa vanhu zvitupa senzira yekuti vape vanhu vasina kunge vakwanisa kunyoresa mukana wekuti vaite saizvozvo.
Tiri kuenda kwakaenda vemabirth certificates kuti tinoregista, vakaisiwa maIDs. Taita futi kuti todzokera kunzvimbo idzodzo toregista avo vainzi maaliens vaisinavumidzwa kuregistra before kuti tovabatsira kuregista futi. Saka zvataita, titaita center kwamusi 10, chagara ipapo kubva musi wa10 kusvika musi wa8 February, kuitira kuti munhu wese anopinda kwamusi 10 achitora chitupa abva awana nguva yokuti aregiste ipapo. Toita imwe kiti achitaisa kuBulawayo center, tozoisa imwe futi kiti ichagara kuTrade Gold. Tichatenderera Bulawayo yese, mawadi ese.
Pakatanga chirongwa chakavandudzwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, veZEC muBulawayo vaive nemichina 411 chete yavaishandisa munzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu iri. Murongi wemabasa mubato reEconomic Reform Assembly vatinei Wande, vanove mumwe wevapinda mumusangano uyu, vati kushomeka kwemichina yekunyoresa vanhu kuchaita kuti chirongwa ichi chisiya vanhu vakawanda vasina kunyoresa.
Mazuva achona achaextendwa uso nemasenda zongo yakawanda. And also nyaya yekuti maalien nguva yavari kupiwa kunogadzirawo malong birth certificates, dai zvangobvumirwa kunzi vangobvumirwa kuratidza iwo mashort birth certificates avo, zvanga zvichanaka.
Pakapera chikamu chakavandudzwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota musi wa19 Mbudzi gore rapera, dunhu reBulawayo ndiro rainge rine vanhu vashoma pane vanhu vose vakakwanisa kunyoresa munyika mose. Nengo yemDCT variwo mumiriri weBulawayo Metropolitan mudare reparamende pasi pechikamu cheproportional representation, amai Nomvula Muguni, vati vanhu vakawanda vachiri kunetseka nekuwana magwaro ekuzvarwa kubva kumahofisi aregistrar general.
Ini ndinoona kuti problem ine home affairs. Home affairs ndiyo iri kunyanya kuita zvinhu kuti zviremere vanhu, nokuti munhu unonzi enda kudupani, vanhu vana mari yekuenda kuenda kudupani. Vamwe vanoenda vodzoswa futi kwaidzokera nekuti mai vako kumbe birth certificate yako yakavharuka kumbe zvakaita sei. Ndinoona sokuti inini home affairs ndiyo ine problem, so tofanira kuenda kuhome affairs nemaproblems evanhu iyavo tione kuvagadzira.
Kunyange hazvo kunyoresa vanhu chaiko kuchizotanga svondo rinouya kutanga mangwana, veZEC vachishanda nemamwe masangano anoshanda akazvimirira vachatanga kufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachidzidzisa vanhu pamusoro pezvekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Pasi pemitemo yesarudzo, veruzhinji vanokwanisa kuramba vachinyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kumahofisi eZEC kusvika panguva inenge yatarwa zuva rekuti sarudzo dzichaitwa riini. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.